Nyazimunya dzemitemo vaAlex Magaisa vati gungano reunga rakakosha sezvo richiunganidza vatungamiri venyika dzose vachitaurirana zvavanenge vachida kuti zvinzwikwe nevamwe zvinenge zvichinetsa nyika dzavo.
Rinounganidza nyika dzose, rinounganidzawo vatungamiri venyika dzose pamwe chete pagore vanosangana pane imwe inonzi United Nations General Assembly, pavanoungana vosanganawo vachitaurirana. Vanowana mukana, mumwe nemumwe anowana mukana wokutaurawo zvaanoda kutaura. Kudare zvakangofanana nekuti mumusha munoita dare vanhu vanoungana, mumwe nemumwe hazvinei kuti hauna kana kuti une chaunacho, unowanawo mukana wokutaurawo zviri padunundu pako zvinoenderana nezvemumusha mako zvaunoda kuti zvinzwike.
Apa Magaisa vanoti unga inofanirwa kuvandudzwa kuitira kuti imirire nyika dzose, kwete kupa simba nyika dzinowana kudarika dzinonetseka seZimbabwe.
Zvinhu zvinoda kuti zvigadziriswe kuti ringe richimirira vanhu vose nyange vasina nevanazvo. Iko zvino rinenge rakarerekera kuti rinonyanya kupa simba kune vakapfuma. Nyika dzakapfuma, nyika dzinenge dziri kuita dzinonetseka sedzedu, dzinguru muvanhu wemomo. Saka pane zvinoda kuti zvigadzirwe.
Mukuru wePlatform for Youth Development vaClarissa Majuku vanotiwo unga yakakosha sezvo ichipa vatungamiri venyika mikana yekuzeya zvinhu zvakawanda zvinosanganisira kuti kuve nerunyararo pasi rose, kubudirira kwenyika uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekuderedza urombo pasi rose.
Vanenge vachisangana vatungamiriri ava, chimwe chezvinhu zvavanenge vachibatsira kugadzirisa inyaya dzepeace and security, zvinhu zviri zvakatarwa, zvinhu zvavane misangano yakafambeta nezvegeneral assembly. Tenge ichiona kuti nyaya dzekodzero dzevanhu dzakamira sei pasi rose, atingati mahuman rights. Tine ari kaita sanyaya dzakawanda wanda dzinosanganisa nyaya dzekuti vata seukama mapartnership, togadzirisa nyaya dzejekerero pakati pevanhukadzi nevanhu varume, yatingati gender equality, nyaya dzekudzikisa urombo.
Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Kwatayo vanotiwo unga yakakosha sezvo pasina nyika inogona kurarama iri yega.
Ichiti vanhu vanorarama munyika kuburikidzawo nevanhu vachidzidzi vavanonge vachidzidza navo vakagarisana navo vari kwakasiyana siyana. Ndosa munyika ichinzi global village, kutengeserana nekutengeserana, kufambirana nokufambidzana, zvakawanda zvinenge zvichiitika, kukopana nekukoperana. Vana veZimbabwe vanenge vachionawo vachibhenefitawo zvinenge zvichiitika kune dzimwe nyika.
Mutauri webato reMGCT vaWitness Dube vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanirwa kugadzirisa ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika vachiteerera zviri kutaurwa nedzimwe nyika uye dzimwe nyika kuti dziteererewo vaMnangagwa kuitira kuti Zimbabwe ibude mumatambudziko ezveupfumi nezvematongerwo enyika.
Aizvaiziya mutungamiriri wenyika vaMnangagwa vaitaura nekuzama kugadzirisa zvese zvinonetsa pakati penyika yedu yeZimbabwe nedzimwewo nyika. Iyo vaMnangagwa semutungamiriri wenyika vachiteerera zviri kutaura vamwe kuti tisvike pakugadzirisa matambudziko iwawo, nedzimwe nyikawo dzichiteerera zviri kutaura iyo mutungamiriri wedu wenyika, nekuti vana veZimbabwe vatambura nemamiririro akaita zvinhu pakati peZimbabwe nedzimwe nyika dzepasi rose.
Musangano weUnited Nations ndewechimakumi manomwe nematanhatu kubva zvavawambwa muna 1945 nenyika makumi mashanu neimwe chete mushure mehondo yechipiri yepasi rose. Ndakamira Studio 7 muChinoi, ndini Nurai Jena.